Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu baba Guti.
Vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro.
Tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi vane mukurumbira mukuru uye vakavamba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya murunyararo nezuro chitatu manheru. Mufundisi Guti vakasvitsa zana remakore mumwedzi wachivabvu kana kuti Mei gore rino. Kushaya kwaArchbishop Guti kwakaziviswa nasachigaro wekereke iyi mufundisi Joseph Guti. Tabata umwe wevafundisi vakasimudzirwa naArchbishop Guti, Reverend Dr. David Simango, kuti tunzve maonero avo.
Mangwanani baba Wande nehama dzose dzeStudio 7. Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu baba Guti.
Dr. David Simango, kune avo vanga vasingazivi Archbishop Guti, mungavaudza kuti Archbishop ava vanga vari munhu wakadini?
Baba Guti vanga vari munhu anenge akatifukidzira tose pamwe chete noupenyu hwavo. Saka kuenda kwavo kwatisiya tiri pamhene pachena. Murume wanga ane rudo rukuru kwazvo kuvanhu vose. Murume akatidzidzisa zvakanaka zvamwari. Kana ndiri seni ndakatanga kuvaziva ndichiri kuma teen ages kana kuti ndichiri teenager. Vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakanaka. Vakapinda mba mangu nemhuri yangu. Vakandinamatira kuti Mwari andiropafadze ndive nevana. Ini nomudzimai wangu takanga tagara makore matatu tisina vana. Asi nokuda kwomunamato wavo Mwari akavanzwa. Mwari akatiropafadza akatipa vana vatanhatu. Nhasi tine mhuri yakakura. Tine magrandchildren anokwana 13 nokuda kwaMwari wababa Guti. Ndibaba vedu chaivo. Tinourombo zvikuru kwazvo kuhama dzose dzakabatsirwa navo. Dziri kuvarangarira nokuchema kukuru panguva ino yakadai. Ndatenda zvikuru baba Wande. Mwari akomborere, Mwari anyaradze mhuri yose, amai Guti nehama dzose nevana vose vanyaradzwe nenyasha dzaMwari. Ndatenda hangu.
Avo vanga vari mufundisi Dr. David Simango vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuti vatonge vachibva kumba pamusoro pemhosva yavari kupomerwa. muzvare chaburumunda akasungwa pamwe chete nevamwe vadzidzi vashanu vachiri muusungwa. Vose vari kupomerwa mhosva yokunyora-nyora madziro ezvivakwa zvehurumende nezvimwe zvine mukurumbira muHarare, vachikurudzira kuti nhengo yetriple C vajobsikala vaburitswe muusungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Achitwe chitaitambira nemufaro mukuru tichitarisa kuti mwana sikana uye ndiye anga ari kwake ega tichitarisa pakusungwa kwavakaitwa vakomana vangu vari kuHarare Remand Prison vari 5 iye anga ari 1 ari kuchikurubhi Maximum Prison. Nokudaro tiri kupembera uye tiri kufara, asi tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi muparo wemhosva.
Munotarisira here kuti achazotongwa achiwanikwa asina mhosva kana achinge apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudai?
Ipapo hatina kana chimwe chatinotarisira kunze kwekuti mhosva yaari kupomerwa inge ichinobviswa kudare, nekuti haana kubvira akambopara mhosva iyi yaari kupomedzerwa, haazi mupari wemhosva. Nokudaro tikutarisira kuti nekuchimbidza matare aite basa rawo, amubvise panyaya arege kuramba achienda kumatare achipedza mari yevabereki.
Ko, vamwe vashanu ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare riini vamuguti?
Pari zvino hapasati pane zuva rakati tsvikiti ratiri kutarisira kuti vange vachinomira mudare pamberi pemutongi wedzimhosva. Asi tichine tarisiro yekuti vhiki rino risati rapera vanenge vapinda pamberi pedare vachikwanisa kunge vachitongwa.
Tichiona kuti vaane mazuva akati kuti vari muusungwa, zvii zvavarasikirwa nazvo zvingadai zviri zvakananga nedzidzo yavo?
Chekutanga, jeri pachezvaro rinotongorwadza. Pari zvino vave nemazuva anopfuura 40 vari mukati meturongo. Chechipiri vakatadza kunyora bvunzo dzavo pavakanga vari mukati meturongo. Vamwe vavo vakagara vakanyora bvunzo, ivo akatotadza kuwana mukana uyu. Zvichireva kuti pavachabuda mukati meturongo vari kufanira kunge vachinodzokorodza pavakange vari vachisimudzira vachienda ipapo. Zvino zvinhu zvinodzosera kumashure zvakanyanyisa, tichitarisa nekunetsa kuri kuita zvinhu mukati meZimbabwe. Vabereki vari kunonga svosve nemuromo, vari kutambudzika vachisimudza mari yekuti vana vaende kuchikoro, onobhadhara mari mwana oregedza kunyora bvunzo dzake. Zvireva kuti vakuita nguva yakawanda vari payunivhesiti. Zvinove zvinhu zvinorwadza chaizvo.
Imhosva ipi yakavasungisa?
Mhosva yavari kupomerwa matare ndeyekuti vakanyora midhuri yakasiyana siyana muguta reHarare, kusanganisira Karigamombe Building, High Court neRunare House nedzimwe dzakasiyana siyana Constitutional Court, kuti hashtag free jobs kala, zvekuti vasikala vaburitswe muusungwa.
Imhosva yamunoona semhosva yakadii?
Chinotirwadza isu sevanomirira vadzidzi, tine kutsutsumwa mumwoyo medu, nekuti nyaya yemamirira yakaita iri kuratidza kuti vakuita yezvematongerwo enyika, nekuti havana mhosva yavakapara. Imhosva yavari kupomedzerwa nevasori vanoshanda nehurumende. Imhosva yavasina kubvira vakambopara, vadzidzi vepachikoro vakangobatwawo vakapuhwa nyaya yavasingatozivi nezvayo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revachuchusi reNational Prosecuting Authority rinoti riri kuenda kumatare zvakare kunoratidza kunyunyuta kwaro pamusoro pekuwanikwa vasina mhosva kwenhengo dzetriple C muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri. Dare reHigh Court rakatonga kuti vaviri ava havana mhosva yekunyepa pamusoro pezvavanoti zvakaitwa kwavari nevanofungidzirwa kuti vasori. Vachuchisi veNational Prosecuting Authority vanoda kuti umwe jaji atonge nyaya iyi. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona senge nyaya iyi yakaigwa nyaya yeku yatingati persecution yuko persecuta na politically kusozauti wasikana wa waka batwa sisu waka tochwa ni waka bata ende inyaya yaka subuda matare etu mosa ziri nyaya zungu tivo sisu wanga wa reporta nyayizi wanga wachazo sungi wezo zupati sema kwetadora senge inyaya ina sina kutufamu kare atu enda kumatare etu mosa ndi kuwani kwa kwa wasina mosa it was long overdue, and the kutambo zwa kwa wakonga chiso wa chiso matare wa chiso at least kwa pera izi patitikino ima kuti mtemo usha sotele zero kuti wawane u compensation nukupula kwa kaitamo ni persecution akaitu
National Prosecuting Authority inoti vano da kuzokera kumatare kana kuti appeal pamsoro penyaya iyi ndiro gwara rinotorwa here kana paitika zvinhu zvakaita seizvi
ya kwapila kuripo in terms of masipabu laws yokuti prosecutor kana asingawiriranewo ne decision yaitawo magistrate anokwanisa kushandisa yatingati masections arimo criminal procedure and evidence act kuti aite izvozvo izvangofananawo nemaapiliro anongoitwawo kana abatwawo nemhosva achida kuapilawo kwa high court but iyi procedure isinganyanyoshandiswa steric nemaprosecutor because kana magistrate atopawo mutongo especially kana abata munhu asina mhosva anenge aongorora yatingati evidence inenge iripo and evidence inenge kaiswa nedare inenge kaiswa nemaprosecutor inenge yaonekwa kuti haina kusvika patingati palevel yokuti munhu abatwe nemhosva saka zvinhu zvinoshamisa kana tichiona kuti prosecutor ari kuapila nyaya inenge yaonekwawo namagistrate ari kumamagistrate kosewo kuti iyi nyaya yamaunza iyi haina basa saka tingati kutanda nyadzi nekuti tinoziva kuti nyaya iyi yakaonekwa ichitorwa zvekare nemanewspaper kana kuti nemainternational analysts vachitadza kuti nyaya yekutochwa kwakaitwa vana Juana Mamombe nemamu wake yanga isina kumira chakanaka ende yanga isingapi chingiro chakanaka kuhurumende saka uku ndona senge kungovharavhara kwavari kuita kuti vasaoneko vachiita senge pasina zvavari kuita
vaviri ava vanokwanisawo here kuenda kumatare edzimhosva vachinomhanyarira hurumende nevanhu vakambovapamba pamusoro pezvakaitika zvese izvi
kubatwa kwawakaitwa yatingati torture yatingati pamuchita samutemo wepasi rese it's a crime yatingati it's a customary international law inorecognize that it's a crime against humanity saka mitemo yeduwo zvekare inotaridzawo futi kuti munhu anokwanisa kuendawo kumatare edzimhosva especially kuhigh court depending nekuti mari yavari kuclaima imari vachiclaimawo atingati madamages akakonzereswa nehurumende kana kuti vanhu vakavapamba includingwo mapurisa zvekare
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare kutectus nestudio 7 vamwe vakuru mubato riri kutonga musouth africa reafrican national congress vanoti vanoda kuti mitemo inotambira vabva kure musouth africa ipindudzwe izvi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare rehigh court wakarambidza kudzingwa kubva musouth africa kwezvizvarwa zvezimbabwe mushure mekupera kwemagwaro avo ezimbabwe exemption permits tabata gweta vari zvemukuru wesangano rezimbabwe exiles forum Advocate Gabriel Shumba kuti tinzwe maonero avo.
Chikuru ndochokungoziva kuti hakuna munhu kana nyika inogara yoga pasi rino. Izvozvo ndo zvinorashika vanhu kana vachitaura zvokuti hatichirambidzai kudlidzana kana kufambidzana kwavanhu vachiuya kune dzimwe nyika. Nokuti nyangwe tikatarira iyo South Africa chaiyo nguva yeapartheid. Vaiva mune dzimwe nyika munana Swaziland, munana Zimbabwe, munana Tanzania. Asi nenguva yatiri kurarama uko zvino hazvikoni kuti ungangoti wakurambidza dzimwe nyika kana kuti zvagwa zvedzimwe nyika kushanyira nyika yako. Nokuti zvinosiyana zvavanofambira. Vamwe vanofambira kuodzidza asi vanenge vachibhadhara mauniversities avanenge vauya kana zvikoro zvavanenge vauya. Vamwe vachifambirawo kuowanana wanano chaiyo yakangogara iripo kubva kare nakare tisati tava nemabhodha akaisiwa navarungu. Zvinhu zvakasiyana siyana vamwe vanouya kuinvesta kuisa mari dzavo munyika menyu kuti zvibudirire. Saka zvinorashika kana tava kungotarira pakuti tiri kugwisana nezvizvagwa zveZimbabwe zviri paya Zimbabwe exemption permit. Kukonewa kunyatsoona zviri mberi nokuti tichitaura kudai izvezvi. MaSouth African mazhinji akazara munana New Zealand, Australia, UK nekunana United States. Saka hazvisi zvokungotarira maZimbabwe nechete. Saka nyangwe tikatarira even mitemo yeSouth Africa, imwe yacho yakatooma kudarika dzimwe nyika pakufambidzana kwavanhu. Saka hazvisi zvinhu zvatingangoramba tichiti tava kudzokera shure tichiti pakaitiwa kukanganisa kuti pavhugwe imwe mitemo yeimmigration. Aiwa, chinofanira kutarigwa ndechokuti togadzirisa sei kuti vanhu vave munyika yeSouth Africa kana kuti vave munyika yeUK zviri pamutemo vachiitawo zvinenge zvichidiwa kana kuti kuita matanho anenge achidiwa kuti vavepo zviri pamutemo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti kanzuru yeguta reBulawayo iri kuramba mashoko ekuti iri kuronga kuparadza mapurisa eguta iri kuti kanzuru ishandise makambani akazvimirira senzira yokudzikisa mari inoshandiswa nekanzuru. MuNewZimbabwe.com bato reZANU-PF rinoti mupfumi mukuru pasi pose vaElon Musk vanoti vanoda kuchera lithium muZimbabwe. Mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mchangwa vanoti hurukuro pakati pehurumende navaMusk dziri kuenderera mberi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chamisa ndechekuti unonzwa vana mutsvango achiita tipindire mune zvematare zvematare zvinomirira zvematare vaizvitaura ipapo nana Job Scal apa nezvevana muzvare mamombe nachimbiri vakutanga kutaura kuti vada kuapila kuti nyaya iyo haina kuitwa zvakanaka. Vadanda kwaikoti kuti nyaya iyo haina kuitwa zvakanaka. Sei hurumende yada kupindura matare iwo matare akakiriya kuti hapana nyaya. Iwo vana mutsvango vakuti vada kupindira kuti vada kuapila kuti nyaya iyo sei. Iwo vaimbotaura kuti hatipindiri zvematare. Kana takubvunza pana Job Scal havana vakaa zvichapera zvazvo.
Awo ndiwo majaji zveiwo ari muno muSouth Africa. Kwete kwedu anopiwa directive naMnangagwa kuti vharirai vana Job Scal. Idai imwe makadzidzira basa. Tarirai anonzi majaji awo. Sando dzenyu majaji emuSouth Africa. Sando dzenyu. Kwete zvekwedu uko kuZimbabwe. Kutasokuvanhu vasina ndo chikoro. Munongogwatakara sima nokugwa nezvokusunga vana Job Scal nokuburaya vanhu nokuita umbavha. Hoyo zvechifu wako Mnangagwa watatanidziwa kuradza kuti vanhu havachadi. Vanhu havachadi vanhanyara nezanu iyi. Zvaobuda pachena munhu wanyara nezanu PF.
Ndinoda kuti ndibatsire vanhu vanotsigira mapati. Chokutanga ndechekudai izvi. Kana tichitsigira mapati tichipinda machechi, ngatisaenda tichindoita zvechechi papati. Zvinhu izvozvo zvinogona kutiurayisa. Uyezve chimwe chinhu chandinoda kuti ndibatsire vanhu ndechekudai. Munhu kana uchinamata haurambidzikinde kupati yaunoda. Asi zvimwe zvacho ngatizive kuti zvinourayisa. Ngatiteerere muprofita wayo akataura kuti vese vari kuita zvematongerwo enyika nechiparidze shoko ramwari mumakereke nemumisangano muchazoona shamhu dzamuchapiwa. Tarisai zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti chii. chikonzero chii hewa vatendi vako pere kufa dambudziko nderei usaenda wakapfeke mbatya dzechechi kumisangano enda uri munhu wondoita zvomusangano hazvina mbizi
ini ndiri kutaura pamusoro pevanhu vezanupiefu vari kufundisira matsigiro etriplec ndo maelection acho iriwayo kuti vanhu vanozovhotera zanupiefu tisingachaide 43 years havadiwo chakanaka here vanhu ngatishinje hurumende zvinakire tose tisati isu tichidya tiri mumahofisi ezanupiefu toti munhu wese ari kudya vamwe achitambura taakuda kuisa mukomana kuti asunungure zimbabwe ivo ine huchi nemukaka inakire munhu wese kwete kunakira vanhu vashoma munyika saka kuno chipinge east kwaita dambudziko iroro vese isi vangada kuita misangano yavo vezanupiefu vanoya vachishaishira saka tinokumbira kuti vatsigiri vezanupiefu vateedze zvemusangano wavo vatsigiro cc mumwe namwe unoziva kwaanonamata wechechi kaita asarudza chechi yatinoda mumwe namwe ngaanamate wekuzano unamate kuzano kucc voita zvekusisa c vangada kuzoramba achidaro manje hatizivi kwatichazvitsana
makadiko vano mukoma vatanonoka vandi nevamwe vose asi ndada kungokomenda hangu pana mai avo vaistavile avo de wavo vari kutaura zvokuti dai vanhu varega kufotera vakadzi dai vambomira kufotera mapato ezvematongero enyika this is not the right time yekuti vawanikwa vachitaura mashoko avari kutaura please mbopai vanhu chance tichinje zvinhu zviripo hurumende iripo ibve nekuti hamungahuvi neorganization yenyu after 43 years zanupf iripa ichitonga kutanga kuti vanhu ngavachisabotaja maelection nhasi saka ngavambomira mbichana then timbotanga tabvisa zvinhu hurumende iripo yezanupf vachazouya neorganization yaoteererwa pamberi apo ari pari zvino please regai vanhu vambotanga vavhote hamusi kuona kutambura uri kuita vanhu here mboregai vanhu vavhote pari zvino tokukumbirai tatenda
hallo pastudio 7 ndeitwa King Mafuse ndiri paFalvater South Africa ndichiti mashoko angu kustudio 7 ngekudai ndinokumbira kuti President Nelson Chamisa vaende kunzvimbo dzese dzinenge dzichiitwa mhirizhonga vechipa rutsigiro kuvanhu vavo kuti varege kutya vanhu vakavhundusirwa vakashaya munhu unovasimbisa vanobva vatotya zvachose saka kunofanirwa kuti kwese kunoitwa mhirizhonga kufambirwe ndo nzvimbo dzavanofanirwa kutanga kufamba kana kuti kunyanya kufamba dziri kuita mhirizhonga kuti vanhu ivavo varege kunyanya kutya vazive kuti takatsigirwa saka vakangovhundusirwa vega zvongoti zizi zvakadaro vanodzokera kumashure saka kuti varambe vakashinga kunge president vaendako ndatende
ini Shumba ndiri pagara paMpumalanga papamukondo ndikuda kuti mundisvitsiro shuvere kune ZANUPF vanopromisa vanhu sei kuti mukativhotera tozokuitira zvakati handii ndo vari mupawa ngavabva vangoita mungoramba muchingoti pese panoitwa maerection mukativhotera tozokuitira zvakati mukazvivhotera tozokuitira zvakati asi musingazviiti haiwa manje vanaita Zimbabwe tapepuka izvi zvamuri kuita kana kumurambidza Chamisa kuita maerema marare muri kutamba nenguva yenyu kadai akatoregera tomuvhotera zvakadaro cheta tomuregere munganyeperwe nezano kunzi tozokuitirai chakati makura maachemberi mune vazukuru nevana nezvese hativhotere chenji kuitira vazukuru redu mangwana nevana vedu zvesano ngatisiyanei nazvo zvekunyeperwa izvi 45 years chingonyeperwa kunzi mukativhotera tikuitirai chakati mukativhotertikuitirai chakati apa nyika iri kungofa hatifotere mukomana apinde timboona kuti anita sei kana atadzwa mukomana tomurova putsu totsvaga mumwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazi wenyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakatura mashoko avo kunyika ezuva remhemberero rekuzvitonga kuzere kana kuti 4th of july gore rino vakayeuchidza veruzhinji kuti denda recovid-19 harisati rapera vachiti vanhu varambi vakangwarira uye vachibayiwa nhomba vakabatawo nyaya dzekuurawa kwevanhu nepfuti nekuda kwemitemo inobvumidza veruzhinji kuti vagare nepfuti mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vadan moyo kuti tinzwe maonero avo
Tinoziva kuti tapinda musili season ye election campaign now. So mashoko anotaurwa ne any leader ari kukontesta ma elections muna 2024 inenge yatova platform yekukampenawo.
Zvamunganongedzera muchidimbu kuti ndakabata ichi nechichi pane zvavakataura ndezvipi?
VaBiden vanga vachizvikukudza nezvavakaita performance yeeconomy. Vachizvikompeya nekutadza kwakaita administration yaTrump kuhandla COVID-19. Vachitaura futi nemarepublicans ari kuomesa musoro kucongress kuti vaite mutemo wekucontrola, wekuita gun control, because tiri kuona gun violence ichiramba ichingokwira muamerica because of malaws anovhumira even vanhu vane mamental issues kuti vakwanise kutenga maguns vanozopedzisira vakushandisa kuraya mainnocent citizens.
Mm-hmm. Muchiona zvavakataura izvi zvinopawo chimiro chekuti kuenda mberi kweamerica kwakamira sei?
Zvinoratidza kuti America iri divided. To be honest with you, iri divided not just kucongress but even in Main Street, vanhu maRepublicans akatoshingirira kumeka show kuti vanopikisa zvese zvinoitiwa nemaDemocrats. MaDemocrats right now ndiwo ari mupower muWhite House nemuSenate. And they have ana power mu House of Representatives patinoona maRepublicans achileader even though margin yavo iri diki, but ndo vane speakership, ndo vanokwanisa kupusha mamalaws, and tiri kuona even Supreme Court yemuno muAmerica iri divided because maRepublicans mamacho akapointwa naTrump ndo vari muSupreme Court. Tiri kuona madecisions ari kuitiwa anoaffecta zvinhu zvakawanda zvichifavor the right wing Republican Party, like zvatikuona zvichiitika even
nyanzvi mune zvematongero enyika. VaDan Moyo vari parunhare kuVirginia naEvans Zininga weStudio 7.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Zvongo yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakaomba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro manheru. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. tashika kumagume chorongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manero anasi apo tichikupa zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.